tinofara kuti vanoita zvematonge gwenyika vakaona zvakanaka kuti vende kumatare edzimosva kuti vagadzirise nyaya yavo. Isu tinoziva kuti matare edzimosva nhasi vachapa verdict yavo, asi nyaya hombe ndeyekuti tinoendepi tibva ipapa. Saka zvinodiwa ndezvekuti kana zvakaitwa zvematare edzimosva zvapera, zvoda kuti vanhu veZimbabwe vagare pasi vataurirane. Ndo nyaya yataigadzirira patakanyora pastoral letter, because pane zvinhu zvatinofunga kuti zviri agent kuti Zimbabwe igare pasi vanhu vataurirane chen kumberi, nokuti matare edzimosva haagone kugadzirisa nyaya idzodzo.
Nhasi ndiro zuva guru, nhasi ndo pakanzi neConstitutional Court vachapa mutongo wavo pamusoro penyaya iyi. Munotarisira chii pazviri uye muchaita sei?
Isu tanotarisa kumberi sezvandanga ndichitaura. Nhasi mutongo paunenge waitiwa hongu noti dare ndo rekupedzisira pamatare atinawo. Kana vataura kuti zvakamira sei, isu tinotarisa kuti zvino kumberi kwatinoenda tofanira kufamba sei. Saka isu kubva nezuro tanga tichitokokorodza vanhu vemapato akasiyana siyana kuti tichisangana kuti toenda mberi sei. Saka tiri kutogadzirira musangano kana kuti yatingati post election national leadership prayer breakfast yatichava nayo ne Saturday mangwana mangwanani, yatinoshuva kuti tive navatungamiri vese vemapato akasiyana siyana. Tinotarisira kuti vese vatakakoka vachauya nokutoda kuti tsvake nzira yekuti tingapfuurira kumberi sei pamwe chete tiite close this season yenhingi yemaelections yatanga tinayo.
Makakoka vakawanda sei?
Takakoka mapresidential candidate ese akanga ari achikwikwidza, uyezve takakoka macommissions ese atinawo, machapter 12 commissions. Uyezve takakoka vamiririri vaviri ve chiefs council, takakokawo utungamiri hwemapolitical parties maviri mahombe veMDC alliance nevezanu PF, tikakokawo vatungamiri vemakereke vakuru vakasiyana siyana kumungano iwoyo. Saka it's meant to be a very high level leadership meeting inoenda just for us to pray and reflect together nekwatabva zvekutarisa kwatiri kuda kuenda.
Vakaratidza kuti vachakwanisa kuuya here?
Tinotarisira hationi chinga chidakonesa. Hongu zvinogona kuitika kuti vamwe vanogona kuti vanenge vane zvimwe zvakavabata, asi sekutaura kwatiri kuita navo tiri kuona vanhu vakawanda vachiona need yokuti tigare pasi senyika tichipfuura mberi nokutenderana kuti toenda kumberi sei.
Munoona here sokuti mungakwanisa kuvaisa pamwe chete vakataurirana zvakanaka vachiisa nyika mberi?
Ndofunga chatava kutsvaga iye zvino ndechekuti paakuda maturity, nokuti kana mukaramba muri muelection mode, mukaramba muchiita sokuti tiri kudzokera kumaelections, munopedzisira macontributions amuri kuita asinga achibatsiri kufamba muchienda mberi. Isu ndovavariro yemunamato watichaita uyu mangwana Saturday ndeyekuti tingagona here kuita transition kana kuti kubva mumaonero atakachiita emaelections tichienda kupost election period. Ndo shungu dzedu idzodzo.
Mati munamato uyu vanhu vachaungana kupi uyezve nguvai?
Kutanga na 8 o'clock, tichipedza na 11 pa Rainbow Towers. Rumu yachona yatinenge tichishandisa icha vakakokwa vachona vachaziviswa. Haisi usi musangano wangokokwa munhu wese anoda kungouya, but wanga uri musangano wakakokwa zviri deliberate vanhu vashomi vaitarisirwa kuti vakavapo ivavo zvingatibatsira kuti wane pekutangira asirali musangano wakatsvaka kuti tikoke utungamiri wakasiyana siyana ungatibatsira kuti tichiclosa chapter yatanga tiri mairi yemaelection tipfuurire mberi chikamu chimwe chinotevera.